Sangano reDanish Search Aid richishanda nekambani yeShweb Zimbabwe rakumikidza nzvimbo nhanhatu dzekuti vagari vari munzvimbo dzinonetsesa kuwana mvura muBulawayo vawane mvura iyi nyore. Vachitaura neStudio 7 pakukumikidzwa kwenzvimbo yakadai mumusha wePomula South nhasi, mukuru weShweb mudunhu reBulawayo Ranesh Mashavari vati vakawana zvakakodzera kubatsira kanzuro yeguta reBulawayo nekuziva dambudziko rokushayikwa kwemvura rakatarisana nevagari.
Sezvatoziva kuti muBulawayo mvura ishoma uye nzvimbo dzatiri dzino dzakakwirira vari kuwana mvura zvishoma. Sataona zvakakodzera kuti tibetsere guta reBulawayo kuti vawane mvura yakachena yekunwa.
Kanzuro yeguta reBulawayo ine urongwa hwekuva nenzvimbo dzakadai dzinosvika 25 dzekuti vagari vanenge vachikwanisa kuwana mvura pachena. Sachigaro weCommittee yeEngineering Services mukanzuro vaErnest Ravamoyo vati kanzuro inofara kuti kune masangano nemakambani ari kuzvipira kubatsira kanzuro padambudziko rekushayikwa kwemvura.
Mvura iyi imvura inobva mutepi inotakurwa nebhauza reSwepsi kuti pamvura yacho yakatritiwa yakafanana nemvura inobuda mutepi ichibva kukanzuro. Iyi inzira yatakaona kuti vanhu vanoshaya mvura kana kusina presha vanofanirawo kuti vawane mvura. Iyi mvura futi haisi mvura yekuti inotengeswa, imvura inobva muchirongwa chokubatsira vanhu mahara inoitwa neCity of Bulawayo.
Nzvimbo imwe chete yekuti vanhu vawane mvura inenge ine tangi remvura pamwe nepombi dzekuti vagari vachere mvura, uye nzvimbo imwe chete yakadai yakavakwa nemari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica. Mumwe mugari wemumusha wePomula South vaMakodengu vati nzvimbo yavo yange yave nenguva isingawane mvura, vachitiwo kuwana mvura kubva kuzvibhorani range rave dambudziko guru nekuti panenge pane vanhu vakawanda vanenge vachida mvura iyi. Amai Beatrice Chuma vatsinirawo izvi vachiti kushayikwa kwemvura kwange kwave kukonzera matambudziko akawanda, vakati vafara zvikuru neurongwa uhu.
Vanhu havachagoni kuwacha, havachagoni kudiridza mugadheni sezvo iri nguva yenzara. Saka izvozvi takukwanisa kuwacha chero pavada kuwacha vavakuwacha, nokuti mvura tinoipiwa chaizvo. Hatichamuki kuseni tichitonhora. Saka tinotenda chaizvo Mwaride yapindira mvura yanaya tigowana mvura inobva kudenga.
Guta reBulawayo rakatarisana nedambudziko rekupa vagari mvura yakakwana, zvekuti pari zvino vagari vari kuwana mvura kamwe chete pasvondo. Pane vanhu 13 vafa nechirwere chemanyoka kusvika pari zvino nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.